Ashoko abamangwana anga ari kugotaura kuti tinayo fungidziro yekuti kungangwani uori mukati mana chiremba uyezve musazoshamisika kuona mapurisa akukubvunzai pamusoro pefungidziro iyi. Mangwana haana kuti machiremba vari kuuraya vanhu ende aona kuti vanhu havana kunzwisisa zvaakanyora pana dandemutande retwitter akabva adzora mazwi ake. Vamugwani vakabva vazoendera mberi vachikuchidzira moto vanga vadzima. Vamugwani vaitaurawo pate zvavo kwete semunhu wezambiri. Chinonyadzisa zvikuru vanhu vaakuda kutenderedza masoko avamangwana vaita masoko epolitics ezvematekero enyika. Voda kusoropodza hurumende nekuda kwemunhu ari kuchema muchemero wake.
Dr. Madzorera, munotiwo nenyaya iri mudariro iyi uye kuti inosiya papi mabasa avana chiremba?
Chandoda kunyanya kukurudzira ndechekuti tiri munguva yakaoma stereki sevana vezimbabwe. Vanhu vaakufa zvisinganzwisisiki. Tiri kuziva kuti COVID-19. Ndinonzwira tsitsi vese vashayikirwa nehama. Chero isu tine vadikaniwo vakashayika. Handifungi kuti pane atasara muzimbabwe asati ashayikirwa. Asi mukutambura kwedu nomukushayikirwa kwedu nomukuchema kwedu ngatiregei kuita macareless words. Takambonawo macareless words pakutanga tikazotaura tikati isi kune zvazvichasvika izvi. Taakusora varungu tichiti varungu vari kupanishwa nemhaka yekuti izvo vane mhaka dzavari kutiparira isu. Izvino zvakuita macareless words wokusora nokupomera mhaka vanhu vari pafront line. Madhokotera, they don't have to go to work panguva ino. Vanhu vari kuenda kubasa nemhaka yekutora kutoona kuti tikasaenda kubasa hapana zvokuita. Mhuri yezimbabwe inopera kufa. Vanhu vari kuzvipira, vanhu vari kuita yaya yatinoti sacrifice pachirungu. Chatingangoita isu vana vezimbabwe ndechekuencourage madhokota nemanesi nemamahealthcare workers ese vari kuramba vachienda kubasa. Ngativaencouragei.
Dr. Mavhaza, munoti?
Vamadzore zvimatara izvi zvakanaka asi dambudziko ripo nderekuti muri kungorova, muri kuedza kutsvaga tsuro mugate remvura. Hazvina kunaka. Basi chepiri, it's not perfect kuti vana chiremba vanozorasika zvinozomhanya nemberi. Kuna Dr. McGowan kana muchavaziva vakatanga kuita zvavaiita. Kuna vana chiremba vakawanda vaiirasika. Kuno kuengland kune madoctors akabatwa akawanda aiita maexperiments nevanhu aiuraya only vanhu ve-one tribe. Hatingarambiri vana chiremba, hatisingirozi. Uyezve vana chiremba havafanirwe kuti iwo kana pachine paita dambudziko paita makuhwa padandemutande obva vatopopota anyunyuta obva vatorova tantrum.
Dr. Madzorera, imo muzvipatara kana vanhu vachishanda imomo vana chiremba vanokwanisa here kubvunza munhu kuti uri webato ripi kuti vazoziva kuti uyu ndewebato rakati uyu ndewebato rakati?
Mukoma Jonga, ndaane makore anoda kusvika 40 ndichirapa. Handisati ndambobvunza munhu kuti uri webato ripi. Hazvipo paclarking sheet yekuhospitari yatinoclarka nayo yatinonyora panenge pakanzi surname, first name, age, sex, address, unobva kupi, sabhuku wako ndiani. Pane demographic data yatinocollecta kana tichiadmita murwere kana tichirapa murwere nguva yese. Demographic data inotibetsera pakuita diagnosis yezvirwere. Hazvitombopindi mupfungwa dzako kuti uyu ndewezano uyu ndewemusaka ndakumurapa zvekuti aiwa penisilini penisilini. Yezano neMDC penisilini dzaangofanana. Saka haungofungidzira uku ungofungwa kuti kunaandi maka nokuti izvo ndiri webato rakati.
Vamabvaza
vamugwani vakataurawo zvishuwa vakazviviririra kuti aiwa kapa ongororo. Hapana chakaita kutsvaga ongororo ka ongororo inoita kuti zvinhu zvigare pasi zvipere pasave nekufudzirana pasave nanofunga kuti pane zvakaitika. Hatingadi kuti haani kuiti chiremba hafanirwe kuongororwa. Takadaro tatotadza vana chiremba vanofanirwa kuongororwa
patinge
pane panetsa.
Dr. Madzorera, mashoko enyu ekupedzisira.
Ndangotaura kuti ndowirana zvikuru namavhaza pane zvavapedzisira kutaura. Ishuwa kuti madhokota hatisingirozi ende munhu wese ari subject to error. Tinogona kutadza tese asi matadziro acho anosiyana. Ukatadza maone uchiita semaexemple avapa mamwe vamwe vaikanganisa varwere maone aiwa imhosva.